A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July the 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African Premier of Gauteng province promising to tighten the screws on border controls.
The Gauteng province of South Africa, home to most foreign nationals, most of them from Zimbabwe, is now calling for the tightening of border controls to stop the influx of illegal immigrants.
The call by Premier David Makura comes at a time when there's panic in Zimbabwe over the government's ban of the usage of foreign currency, with many speculating that it will open way for high inflation and a shortage of basic goods.
It also comes at a time when there are new reports showing the Zimbabwe's Home Affairs Ministry has been plunged into serious passport production challenges owing to shortages of foreign currency required to import the passport paper.
South Africa is the home to an estimated 3 million Zimbabweans, most of who cross the border illegally to look for work.
Today, we want to discuss this new development and how it will affect Zimbabweans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on Facebook. You can go to our pages VOA Zimbabwe, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Onguva diwa watereri nevatariri nasi tiri kutarisa mashoko anonzi akataurwa ne mutungamiri wedunhu reGauteng muSouth Africa ekuti hurumende yeSouth Africa itore matano kuona kuti yasimbisa miganhu yekupinda munyika iyi vachitaura iwo vaDeft Makura vanove premier kana kuti mutungamiri wedunhu reGauteng. Vanonzi vakati uwandu hwevanhu vari kupinda munyika iyi zvikuru muSouth Africa vasina magwaro huri kupedzisira hwagara mudunhu reGauteng, zvinove zviri kuzoremedza zvinhu zvakaita sezvipatara nezvimwe zvinodiwa nevagari vemudunhu ravo, zvinenge zvakupedzisira zvakushandiswa nevekunze. Ivo vagarawo vanhu vemuSouth Africa vamwe vachitaura kuti zvizvarwa zvekunze zviri kutora mabasa nezvimwe zvakadaro, saka panenge pachiramba pachingoita kukandirana nekunongedzerana. Asi nyaya iyi yaye kuti kana matanho iyaya akanga azotorwa ekuti miganho yekupinda muSouth Africa inge ichisimbiswa, zvine zvakureva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zvagara zvanga zvichipinda munyika iyi zviri kunze kwemutemo, watinganzi vanga vachiita border jumping vanenge vakutadziswa kuita izvi. Asi tiri kunzwawo kuti huwandu hwevanhu vari kupinda muSouth Africa iye zvino hwatoti kwirei kubva pashandurwa nyaya dzemutemo wemari muZimbabwe. Mari dzekunze dzichinzi hadzichakwanisa kunge dzichitenga, wakufanira kutanga waichinja kumabhanga wowana mari yemuZimbabwe, maRTGS kana mabond note, kuti unge uchizoshandisa mari iyoyo. Kwoitawo futi dambudziko rekunzi kushayikwa kwemapepa anogadziriswa mapasipoti nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze kwakuitawo kuti vamwe vangoti aiwa hapana chakaipa, kuyambuka Limpopo hakudi pasipoti, vanhu vangonoyambuka zviri kunze kwemutemo. Vazhinji kana vangopinda muSouth Africa vari kunzi vari kubva vangogara muGauteng. Tisakangana kuti dunhu reGauteng ndori nemaguta makuru maviri emuSouth Africa, Pretoria neJohannesburg. Saka vazhinji vanobva vangogara mumaguta imomo, vamwe vachipinda mumapurazi nevamwe vachipindawo mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Zviri kunzi navaDeft Makura zviri kuremera kana kuremedza dunhu ravo. Ndonyaya toda kuti kurukure kuti kana mutemo iwoyo kana kuti vaMakura mashoko avo akanga azotambirwa nehurumende yeSouth Africa vochizotora matanho ari kukurudzirwa iwayo, zvii zvinenge zvava kuzoitika kuvana veZimbabwe. Chris.
Yebo jonga la balaleli siyalambulela kuhlelo lwethu lwe Diaspora Forum Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ke ngodaba ngamazwi akhulunywe ngupremier we Gauteng province kwele South Africa umnumzana David Makhura othi yena bazabopha ziqine emngceleni lapha ukwenqabela abantu ukuthi bangene ikakhulu okungekho emthethweni siyazi ukubana izalwane zeZimbabwe eziningi ezidinga umsebenzi ziyacapha umngcele zisiya khona le eSouth Africa kodwa kuthiwa lokhu kuzaba nzima akusoze kube lula okuza njengoba sisizwa ukubana inani labantu abavela eZimbabwe abacapha umngcele besiyadinga imisebenzi khona ngale eSouth Africa lokhu liqansa kulandela indubo ezelizweni ezijiyeneyo ezingezelelwe ngumthetho omutsha statutory instrument yenza ukuthi abantu bengasebenzisi imali yakwamanye amazwe ikakhulu irandi le US dollar la lenye nje imali kade isetshenziswa ye lilo ke udaba olukhona egudwini lamhlanje sihle siqale ngokwamukela umhlonitshwa wethu walamhlanje umunye wabahlonitshwa abasibanxisileyo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena yena ukhokhela inhlanganiso yezalwane zeZimbabwe esikhona le South Africa ethiwa yona Zimbabwe Community in South Africa. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyalibingelela khona ngapho e-studio, mbingelele labalaleli baka Studio 7 endaweni ezishiyeneyo.
Hayi, siyabonga kakhulu, ngiyathemba labalaleli bayabonga. Ye, mnumzana ungasitshela ukuthi asiqale ke ngesingisi ukubana what do you make of the statement by the Gauteng Premier? Is it not likely to generate some kind of xenophobia?
We warned before election that such kind of statements, which was issued by the Premier of Gauteng, they are likely to trigger xenophobia, as we have seen in the past. We know that when President Ramaphosa...
I think we have lost Mr. Mabena there.
Yes, better than but square nare yava Mabena. Asivanga vachitaura kuti zvinhu zvavakambotaura nguva yekutsvagwa rutsigiro kwaitwa muSouth Africa pamberi pesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera vaitauraiwo kuti mashoko akawanda ekukurudzira kusagadzikana aibva kune zvematongerwo enyika vaitsvaga rutsigiro ndozvavanga vachitsinira kuti takagara tichimbozvitaura kuti mashoko akadaro anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kana kuti munyika iyoyo zvinge zvichizotariswa kugara zvakasununguka. Mazuva apera Kristi chiri kuyeuka kuti vatyairi vemagonyeti marori mahomba emuSouth Africa vaimiswa vachitorerwa dzimotokari dzimwe dzichipiswa nezvimwe zvakadaro. Tinzwi kunawo Mabena vadzoka zvakare parunare. Continue, Mr. Mabena.
Yeah, my apologies, it got cut off. I'm saying we did warn when President Ramaphosa made a similar statement when he was launching the manifesto of the ANC and also when Premier Makhura was campaigning, also raising...
Uh-oh, looks like we have a problem with that line. We've lost him again.
Yeah.
Yes, Jonga, it's quite a valid point that he's raising. I remember during the campaigns, you know, when they were, like he said, the president himself, Mr. Ramaphosa, you know, he made those statements that to the effect that foreigners... shouldn't be, you know, more in South Africa. Mm-hmm. Yeah, which, of course, there can't be more. But, you know, those statements, they seem to kind of fuel some xenophobia.
That's true. And Tinem Terere Ananze Mkoma Sidi Murumbi, vanyora kushviwe show na Facebook page edu. Anze, hi guys, vanotungaita sei, vachitinyema mapasipoti acho, tongopinda tisina. Ndofunga kuti tongopinda tisina mapasipoti muri inofa nenzara. Hanzi hapana zvimwe zvekuita nokuti kana zvatosvika ipapo zvinenge zvakudaidzira kuti tinge tichipinda tisina mapassport. Regai tingwe kuna vamabhena vadzoka parunare. Sorry, Mr. Mabhena, for the glitches. You may continue.
We are saying we won't when President Ramaphosa made similar statements and also Premier Makura made similar statements just before elections to say such utterances they influence the public to target migrants. So it is again unfortunate that Premier Makura is making these utterances. What is disturbing to us is that he's making these utterances when he's invited also at the province's address the leadership of the African Diaspora Forum. He understands.
Yeah, we are having problems with Mr. Mabena's phone. And we are also in the process of trying to get hold of another guest, Mr. Solomon Soksi Chikwaveru, the chairperson of the Global Zimbabwe Forum. But because of the problems we are having with our phones, I think we may take 2-3 seconds to connect, if not minutes.
Let's just keep our fingers crossed. Chongani Labanye, Lami Abagu, Facebook, Silo Big Mama, Big Mama Zo, uti yena, hai, kakulumanga luto lapa upo nguti VOA Ndebele. Hai, siya wonga Big Mama. Veso kusipalo, kumblani ngube, uti yena, sakubona okukhulu ngenxa yesimo sekhaya. Kubuhlungu ukuphila usendaweni zabanikazi, asazi kuzolunga sokutheni. Ye, hai, umbuzo qakathekileyo lo kumblani ngube. Yes, Jonga, well, I hope we get our guests and also our listeners out there. Yes, elingusa ubana lisithumele inombolo zenu, inombolo zethu zona zithi +1 202 465 0318. Lezo ke inombolo ze WhatsApp elingasithumela ke imlayezo loyo nge WhatsApp, siyalifonela sixoxelane emoyeni. Yes, Jonga.
Regaitona kuti nare yava Mabhena nokuti inenge iri kuedza kuconnectwa zvakare. But Chris, tichingoyeuchidzana, vanhu vakawanda vari muZimbabwe pari zvino vari kuchema nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kunzi iri kudhura muzvitoro. Vazhinjiwo vari kuzopedzisira vaakuenda kunotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika. Regai tinzwe tinenge tine mumwe muteereri. Alo.
Halo, makadi henyu vashamarare pastudio 7.
Aiwa, takasimba baba, ndiani ava?
Muri kutaura naTom, ndiri truck driverwo, ndinoshanda kuSouth Africa, ndiriobva zvangu kuGope.
Thank you, mukoma Tom. Muri dunhu ripi reSouth Africa?
Ndinogara muJoburg, asi ndiri kuita cross border hangu ndichienda kuLibya, Botswana nekuAngola.
Ah, pakanaka, tiudzewe kuti zvinhu zvakamira sei.
Ini ndinonzwa kurwadziwa nesituation iri kuZimbabwe. Zvokwadi dai kuri kunzi mari dai vatinzwirawo tipi. Ini ndaitoshandawo basa rakanaka chaizvo kuZimbabwe. Pakatishata zvinhu paya 2008 ndokuuya kuno South Africa.
No, we are having problems with our phones. The connections are poor today. That Tom, our first caller, is a truck driver. You are saying he comes from Gokwe but was forced to flee the country or to leave the country in 2008 when things were bad. And he went to settle in South Africa as a truck driver. Now he drives to Botswana and other countries. But he's saying that in Zimbabwe he used to have a very good job, but he had to abandon that because of the economic hardships. And we are still trying to make use of our callers and viewers through our Facebook pages. Please do send us messages and what your contributions or what you think about our show right now. Let me just check if there are any. I think, Chris, we are also having problems with the Facebook connection because it's saying error loading. We'll continue to work on that. Asi vazhinji vanga vachimbotaurawo nestudio 7 vanga vachitaura Chris kuti zvinhu Hello, yeah, taita mumtereri. Hello.
Hello.
Yes.
Ma sera se mukomajonga.
Ai watiruwa penyi ndi anwa tukutaura nawo.
Ndi Gwarazimba Masingo.
Gwarazimba mukuri sei kumasingo.
Ah, kumasingo kuti nani mukoma kwakadi.
Ai vakuno kutsvene. Nyaya tiri kukurukurai ndiyo iri mudariro. Vagwaradzimba sezvo nhare dzedu dziri kuti netsei zvatatokubata yakudai. Tinoda kunzwa kana muchigona kukuluma nekutaura nekuspika zvese bvamangoshandisa mukana iwe.
All right, mazita.
Thank you.
Chinhu chekutanga ka ndiri kuda kuti ndibate nyaya iyi ndakadai. Nyaya iri kuitika kuSouth Africa shuwa inoshungurudza zvikuru zvakanyanyisa. Asi chinhu chekutanga chandinoda kunyatsobudisa pachena ndechekuti hapana wofuti paunofanira kuti kuva nemuvakidzani chinhu chakanaka zvikuru nokudyidzana nemuvakidzani chinhu chakanaka. Asi hazvina kuzonakazve kuti uwanikwe wakushora muvakidzani kuti ari kuchema chema kuti vana vako vari kukwata kuno kumba kwangu. Iwewe unofanira kugara wakagadzirirawo imba yako kuti ive in order. Ona dambudziko rairi kuitika nderekuti nyika yedu chaiyo chaiyo ndiri kukonzeresa kuti uye neiyo yenyaya yekuti vanhu vakurose mabhodha vasina mapasipoti. Ukaona nyika yosvikira mukuti yakushayiwa nebepa rokugadzira pasipoti. Izvozvo zvinotaridza kuti shuva tiri kudzokera kumashure shure shure this stage. Sehurumende ndinoona sekuti zvinhu zvainofanira kuti dai ichionavo kuti zvimwe zvinhu hatingasvikiri pakuti tibleme South Africa kuti vaita kutsinya kana kuti vadi. Asi zvinhu zvakangokoshawo kuti kana munhu achifamba afambewo ane magwaro akafanira kuti ashanye neimwe nyika.
Asi vagwaradzimba, munoziva zvinoitika kana pamba penyu chaipo kumusha ikoko kwamuri kumasvingo. Munotove neimwe nzvimbo yamakatoti haari gaindise kafenzi pagarden pangu apa kuitira kana mombe nembudzi dzevanhu dzisapinda imomo kana dzenyisa idzo dzisapinda. Saka ukazoona panenge pachikorwa ruzhowa munhu achipinda imomo kana ingava mhuka yapinda imomo unoda kuti pagadzirisa kana iri mombe wakutoenda kumuridzi wemombe kuti chengetedza mombe dzakuona zviri kuita zvadzaita mumunda mangu. Ndo zviri kuchemwa nava makura vekuGauteng kuti huwandu hwevanhu vari kupinda munyika yavo muSouth Africa. Vazhinji vacho vari kubva vasvikogara muGauteng imomo muSouth Africa imomo Johannesburg Pretoria ndo maguta anongonyanyodaidza vanhu vakawanda iwayo. Saka vari kuti zvaakuremedza manje mabhajeti avo nokuti vanenge vakagadzirirawo kuti mishonga yatiinayo yemugore rakati yemari yakati inokwana gore rese kana mwedzi yakati muzvipatara. Zvaakureva kuti uwandu hwevanhu hwaakudimurawo nguva yavanga vakatara ndo zvavari kuchema.
Hatina patimbawanika chiblema sotofesa kuti yaitiri izvozvo nokuti isukai pedu tisi tine vana kana kuti hama neshamwari dzikuru dziri kuita mabhodha jamba zvienda kuSouth Africa handiti zvichinobva bhedheni kune nyika vanovatinofanira kunge tichichemesa isu sehurumende yedu yenyika yedu yezimbabwe. Vana vanofanira kuti sehurumende yedu padiriwa futi pandinozoblema hurumende yeSouth Africa ndiko kuti mukatarirana uye Zimbabwe yematambudziko emuZimbabwe ava nenguva yakareba zvikuru sekuti iro South Africa semuvakidzani sekuti avana kwamaita ingatai ichiti patinoita sarudzo paya zvichiita madisputes pachiita mitauro vamwe vanhu vachirohwa vamwe vanobva kuno nekutiza nyadzi pfungi dzematongerwo enyika izvozvo. Ingatai isingazochemi nezvipatara nokuti yaakutambura nemishonga kuzvipatara chete but ichitochema nokuudza hurumende yemuZimbabwe yacho kuti munotiwo kubatana yenyu zvakanaka kuti vasawanikwa vachitiza kuenda ikoko kuSouth Africa. Tinoona kuti tikatarira iyi 2009 faiva nematambudziko makuru muno muZimbabwe. Ndinorangarira vambeki vakati vachienda kuZambia kofunga meeting kana kana meeting vakatarika nemuZimbabwe vakataura kuti kuZimbabwe kuno runyararo rwakawandisa ndadarika nekonda asiva muskota airport vanhu vachirohwa vachiurawa saka ukazvitarira iyo South Africa pachayo is to blame nokuti ndiyo iri kuregerera zvinhu zvakanyanya kushata
vagwaradzimba handisodawo kusiya yaiwa I don't want you to go please stay on the line Mr. Gwaradzimba let me just get mumwe muteereri apinda timupinze pachirongwa hallo
Hello, makati vajonga nevamwe vamina vepapapa ndevamananda ari kutaura
kune vamananda mawaita zvakanaka nokuti ndaitsvaga munhu anokuluma futi nekutaura nekuspika zvino vamananda vasvika futi vabatana navagwaradzimba
iyo vagwaradzimba ava handisi kuziva kuti ndivo madhisekuru angu here vekumugomu chutu kumberengwa uku kana kuti ndivanagwaradzimba vevangu anyway chaizvo zvikurukura pane imwe nguva
ndizvo
vajonga zvinonzi mwana achedumbu mai vakatsvamusana kuno uku kusouth africa pamazuva mashoma shoma ari kutevera ndinofunga kuti kunopera kwegore zvinhu zvinenge zvaita mamira neimwe nzira chikonzero ndichidaro inhau yokuti ine hangu personal pache zvangu ndakaita ropa rakanaka rokuti ndine vamwe vanhu political vandinogara ndichiita interaction my discussions. The main issue iri mudebate iri kudiscuss. South Africa iri kuedza kuda kutsvaka kuona kuti how
today we have problems with our phones. The connection is poor. Yeah, South Africa numbers are a problem, but let's try. I think Mr. Mabena is back on the phone.
Yeah, Mnumzana Mabena. Yebo Mapena.
Yebo linjani.
Sirait ukanya mafoni akona ngapho South Africa hayi yiwangani ayisiyo yakho wedwa.
Na cabanti nepi kuthi holidays asemelinga.
Asazothi uhamba njani labo WhatsApp labo ba down la ma Facebook la ingani yakwehlela kwehlela kodwa hayi njengoba sekubambile kathese asingeke sachithu balona lelo. Ungasitshela wena lokhu kade usakukhuluma ngodaba lukamakhura.
We are disappointed in the utterances by the Premier of Gauteng because such utterances, they cause xenophobia in communities. We expected something better from him. Yes, we understand that there's pressure on the migrants, but...
Okay, yeah. Okay, let's see if Mr. Gwaradzimba is still on the line. Wa Gwaradzimba, mchiripo iriparu nare?
Yes, before.
Muri kungoona nhare zvadziri kuita muSouth Africa umo dziri kudzimwa zviri kudimuka zvekuti hatizoo chii chiri kuitika so kana makasununguka handizoti makasununguka izvo kuti tinogona kumbokuchengetai pachirongwa zvedu tichikurukura nemi
ndakasununguka
thank you so much so we are going to keep you Mr. Gwaradzimba you are our guest here teta kutongoti mukakanda wechirungu mukanda yenyu rurimi rwehamai kana muchigona ndebele futi muchikanda
alright
yes Saka tiri kuona nyaya iripo vagwaradzimba dambudziko nyika inonzi haina mapepa kana kuti haisi kuwana mapepa yekugadzisa mapassport nguva yekuti Zimbabwe yanga ichigadzira mapassport vanhu vachingopinda vachibuda South Africa yaingoramba ichisangana nedambudziko revanhu vanopinda zvisiri pamutemo vangava vanobva muZimbabwe vanobva kune dzimwe nyika tingapomira here nyaya yekushayikwa kwemapassport kunetsa kwemapassport kuti ndo yaita kuti South Africa izoremerwa
hatikoni hedu kuti tipomere nhau yokushayikwa kwemapepa muZimbabwe nhau huru chaye chaendo yekuti tikatarira history yekupinda kwevanhu vachibva kune dzimwe nyika yakatanga kare ichiri wanera kwaienda vanhu kusouth africa handizvo asi vanhu vaienda noushoma nokuda kwokuti nyika dzavaitobva vamwe vacho vaibva kumalawi vamwe vachitobvawo kuZimbabwe ikoko vachinoshanda kumaini ikoko kumigodhi yekusouth africa zvimwe chete nemuZimbabwe takanga tine vanhu vaitobvawo kunana malawi zambia vachiuya vachishanda kuZimbabwe tikazotiwo makore ari padhuzedhuze apa takamboita vanhu vaibva kunana mozambique vasina mapasipoti zvekuti vamwe vacho taita vatumidza mazita nekuti tisaizvo izvi zviri kuitika kusouth africa tivati makarusi ndinokuda kwokuti chimiro chemozambique chaa chakashatavo munguva iyoyo nguva yana matsanga ndo zvimwe chete kuti vanhu vemuzimbabwe kutanga kuti vachizonzi vazowandisa kusouth africa zvinoonekwa zvekuti hurumende yekusouth africa yakapedzisira yozviona kuti izvi hazvichagamuchiriki kuchinja kweutongi hwemuzimbabwe hwokusabata vana vavo zvakanaka hurumende yezimbabwe ndo yakakonzera kuti vana vapedzisire vava kunonzi vakutinotumidzwa mazita kana kupiswa nemataya kusouth africa uko nokuda kwokuti ivo pachavo hurumende yemuzimbabwe yedu yevatema isiri rodzizha ndo yanga yaakutiita kuti vana vayo vemuzimbabwe vamanye kuenda kusouth africa semapoda zvavo vonoitwa makorekere ikoko.
But do you think that most of these people who are flocking to South Africa, they are political victims, or is just people looking for greener pastures?
It's both political and economic.
Yes, Chris, that's yes. Mr. Gwaradzimba.
Yes, Mr. Gwaradzimba, from where you are, do you see any sudden influx or an increase in the number of people leaving Zimbabwe to go to South Africa because of the economic situation?
You know, I'm out. I'm 20 kilometers out of Masvingo town, but I go to town almost every day. You know, I usually drive. I pass by the passport office in Masvingo. The people, the population of the number of people who will be waiting to apply for passports only tells you a story. You always see a lot of people, like people who are at a rally trying to apply for passports. Only that will be telling you that people are willing to leave this country and for some reasons or the other. Because of the economic situation, I don't think these people are just enjoying to be visitors in other people's countries. But it's because of the economic situation.
So is this, do you think that the number has risen or doubled because of the statutory instrument on Forex, or the number has just remained the same?
The number will definitely double or triple.
After the announcement of the statutory instrument?
After the announcement of the statutory instrument 142. And it was a very bad decision by the government to do that. How can you say, abandoda kupabudisa neshona kuti pamba pedu mukoma hatina upu hwokubika sadza nhasi manherwano handiti asi tine vavakidzani vane upu vatinotishandisa upu hwavo tichikumbirana nevavakidzani isu pachedu hatina upu hwokubika sadza but taakutizoti tisina upu taakuti hatisi hasi panopamba vakadyiwi sadza reupu hwokukumbira what do you expect your children to eat? Ndichirevera pamari kuti taona kuti isu pachedu hatina mari yekushandisa muzimbabwe
pakaomatakuti
hatitiri kuda hatisadi mari yatatichishandisa yedzimwe nyika.
Pakaoma waGwaradzimba, rambai muri parunhare. Please do stay on the line, Mr. Gwaradzimba. Regai titore mumwe muteereri. Hallo.
Hello, really?
Yes, ndiya now. Hello.
Hello, magazine ori.
Taka simba ndimkoma witness. Oh, murikufona muri kupi? Phone yacho iri kubreka zvekuti.
Ndiri muZimbabwe muno kumanika lo ndiri kuChipinge.
Chipinge, Chipinge ndokunana checheche ka uko. Yes, but phone yacho hamene kuti muri kundinzwa here because kuno kwa iri kunetsa.
Ndiri kunzwa zvakanakisa.
Okay, tipei pfungwa dzenyu tinzwe.
Right. Majuro arikuda kuita South Africa ya ndiku ana kunyaswa kunaka nekuti isusu kana tiri munombo takagarisana tizvigarisana kudai tiso vanhu tofanirwa kudzimurana ndevacho saka kana iyo ikadaro panzvimbo yekuti tibatsirane tinozotarisana sei mune ramangwana murikundinzwa here
ndiri kunzwai
saka dai iyo South Africa paita zvipanga mazano vanoipanga isaita sekuti hazvi inyika yekuamerica nekuti nyika yekuamerica yakasiyana nesouth africa kasteti kadikidiki dzinogona kungochinjawo zvinhu mangwana tinozodiwo kana zvikazvira sekuti zvatinakirawo muzimbabwe muno kana zvinonyikawo dzakaikomberedza dzine vanhu vari kutizira ikoko because kuenda ikoko hakuzi kuti kuda kwedu kudawo kwematambudziko asi nekuti ndo hama dzedu dzacho titizirawo ikoko saka tozodii manje kana ikatitorera matanho akaoma kudaro
asi chandinofunga handisi kuti ndo zviri kuitwa nesouth africa asi zvandinogona kungoonawo nemutemo iwoyo toti wazo zvazoitwa izvozvo kuti havasi kutarisa ramangwana iroro vari kutarisa ranhasi nokuti vari kuti mhuri yavo iri kuremerwa
saka panga pashayikwa here dzimwe nzira dzavangaita kuti varerutse nzira dzava kurema idzi pane kuti vauye kuti vanhu vari kutiza vachienda kunzvimbo dziri nani vauye zvekuvavharira zvakafanira kuvharira vanhu vari kuda kubuda mumvura pakuda kuvabvisira kuti mumvura imomo munengwena hamukaone here kuti panenge pakaoma nhaye muko majongo
aiwa ndinotarisira kuti zvichanzwikwa nekuti Ngqabuto Mabena vari musouth africa imomo vachitaura kuti vanomboita mishangano vachitaura navo tikakwanisa kuvadzosa parunhare tichavabvunza kuti pamatanho apa avari kutorawo ekuti zvigadziriswe tinotenda mukoma witness
nekuti kutotora kudai takatarisira kuti titotizirawo ikoko muno musituation yacho haitaiti tangogara zvataita tasiya saka tatotasira kuti tiende ikoko manje kana zvadaro manje takufa tiakatongotarira samatemba
ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru thank you so much regai tore mumwe muteereri halo tine mumwe muteereri Chris halo
yebo
yebo
ye kunjani
sikhona singakuzalina
ye sikhuluma lobani
loko kumajubane
omajubane ingaphi kwelizwe
ngisedinga elusulu
oh elusulu
namagonde
oh okay
wokuqala ngiyalibingelela lonke kustudio 7 nabalaleleyo lakade bephathisa
hayi siyabonga kakhulu
kuyindaba ebuhlungu kakhulu lo leyi eyokuthi iSouth Africa ivale inxibe ivale nko mina ngibone ngani istatement lesi basikhulume ngemva kokuba umkhokheli wethu ethe khona yena kasafuni ama foreign currency elizweni lakhe so iSouth Africa la sisithi ngana sivale abantu bakho bagcwele ngapha bedinga iRand belithumezela ngapi eZimbabwe eZimbabwe lithatha iRand lilisebenzisa so sesivala lathi sibona ukuthi liza kwenza kanjani njengoba thina sidubeka kabuhlungu kagaga njengangapha edinga ungani kuthiwa indawo vele ekhohlakeleyo engaziwayo abantu bayadubeka kulamanzi kulasitshwala ezikolo amatisha kasabuyi ngendaba zokuswela imali eyokuthi abuye azofundiswana ama-teachers amaningi they are from Mashonaland and Midlands ngapha kithi vele akula so ukuthi babuye bazofundisa abantwana akusela kusho ukuthi bengasabuyanga ngapha vele it's obvious sebechaphile sebehambile
hayi kunzima kakhulu hayi indaba lesiloku sizwe yama-teacher le zinjani izikolo ezikolo lapha sizawuthaka kwezinye izikolo kuyabe kulo teacher yedwa
vele it's obvious kwezinye izikolo vele kuyabe kule one sokusithi izakhamizi nje ezifundileyo sezisiyancedisa nje ukuthi abantwana bathi keep going nje okwasona lesi sikhathi ukuthi bebone ukuthi vele kuyiwa nga
hayi hayi siyakuzwa kakhulu sibongile mama
hayi lami ngiyabonga
okay Koko there, Jonga is talking about the problems they are facing in Binga. You know, she says the schools there, remember some schools, you know, teachers, being unable to go to work.
Incapacitation.
Incapacitation from, you know, she says that they were deployed mostly from maybe Mashonaland, Midlands, and some from Bulawayo. Now they can't go to work. So schools, some schools have only one teacher.
Sad. Regating zvekuti kuti vagwaradzimba vachiripo here parunhare. Vagwaradzimba kwakamirawo sei kwenyu munyaya dzezvikoro izvi.
Zvikoro ndizvozvo zvekuti maticha zvazvo kungotiwo kana vachinge vasabhati vanenge vachibva kutauni, especially zvikoro zviri kumaruzevha. Ndo zvakanyanya kuafektika kuti kana ticha achinodzidzisa achigara kuruzevha kana kuti achigara kutaona achidzidzisa kuruzevha, nyaya yetransport ndo dzaakuvadhurira zvokuti hazvishamisi kuona ticha iyoyo achizonosvika kuchikoro kana na11 o'clock ende inenge isiri mhosva yake. Nokuti hai zvinhu zvakatonyanya kuoma chaiko chaiko, zvinhu zvakavaomera. Zvaunotovanzira votiti kuona kuti ticha anofamba about 9 kilometers netsoka munhu waticha achienda kuchikoro. Ndofunga ndakambotaura pane chimwe chirongwa kuti zvava kushoresa maticha edu zvokuti chero vana vari kuchikoro ka havachadzidzi, vane shuviro yekuti ndodawo kudzidza ndigoita ticha. Zvinova ndizvo zvinhu zvataiitawo tichiri kuzvikoro kuti ticha chaiva chinhu zvekuti uti
Zimba, please do stay on the line. Regaiti Tore wa Mananda vanenge vadzoka is back on the program. Mr. Mananda, welcome back.
Yes. Let me quickly put my input. I was about to say the idea, it was discussed before the election with the former minister of health as he was making outcry that the hospitals are full of foreigners. Rather than South Africans are no longer taken care of. All these foreigners, part of them, they do not have papers. So the debate, it's about that they need to regularize all the foreigners that are here in South Africa.
Yes, to wounds, why?
Yes, they need each and every foreigner in South Africa to ask them to anova kupi. But possible the idea, nyaya vachiri kudibeta now ndeyekuti tovaisa makembi here as refugees. Ndo nyaya iri kudibeteka ipapapa. Reason beyond, because it is calculated that over almost that ningi vakaregistwa zviri pamutemo, it's over 200,000. And over those 200,000, it is believed that all of them, they are working. Vanombovaisa parutivi kwozouya ava vamwe vanongova nemaaslam vanosevenza. So it believed that if they take all these people into the camps as refugees, it means that mikana yevana vavo vari munomu inenge yavhurika. And vamwe ndo vanota mune problemu yokuti hamuna kubatana. Batanai musapote nyika yenyu. Kana mukasapota nyika yenyu inogena confidence. Now, the confidence kuti ive pakati penyika yedu haigoniki kuvapo kana tiri vanhu vanoramba tichidhonzerana nguvo yatosakara kudhara. Kuti nguvo iyoyi tifukidzane, totovesa moto mumba kuti mukwanise kudziya nguva imwe chete tichifamba nedirection imwe chete. Tadireiko kuti tirambe tichingogwapa chedu tega tichitadza kuwana imwe nguva yatinoti ngatimbofamba inezvizvi. Kuda pamwe pane zvingabuda, vajonga kana muchiri kurangarira, Zambia yakasafa. Zvinozikamwa avamwe vanhu vese vanotaura mwe vakangofanana navo nesi kutaura kwandiri kuita, vamwe vangangodero iri generation yekuma1979 vazokura havo zuro unoyo vakawana nyika yangoitawo zvayaita. Therefore vovona sokuti nyika yakakanganisiwa. Handizvo zvatiri kuda kutaura pano. Nyaya yatiri kuda kuedza kubudisa panapa ndeyekuti South Africa iri kuti yaremerwa, haigoni futi again kuti idzinge vanhu, iri kuti its rather vanhu ivavo tovaisa kumacamps. In as much as I'm talking to you right now, ndakatozorora ndapa truck stop, ndinofamba nematrucks muno, ndaisenza basa risatiri rematrucks, ndisenza mulogo government. Now problem iri kuitika vari kuti vanhu ava pavakapinda mabasa muno, vakapinda here iri skill shortage. Zvinoreva kuti vanhu vanofanira kunoregistwa kusatsa. kana va registerwa ikoko company yo advertiser kuti tashaiwa munhu uyu zvatashaiwa munhu South Africa takuchitsvaka vari kunze ndona hau dziri mumadari izvozvi dziri kutaurika kuti ndozvinofanira kunge zvakaitika however vamwewo vari kutivo kana tikandero takanganisa dambudziko richavapo nderekuti vanoita cross border ndivanani nokuti yes. Matraka akatombopakwa akashayikwa vanhu vanoatora
vamanhanda ipapo ndombokubatai muromo ndino ndaanchikumbira yes. Kana makasununguka mbo tirambe tiinemi zvenyu pachirongwa if you are free
zvandaita vajongaka
yeah.
Ndaita zvokuzofona ndiri ni bhonza vona kuti pamwe kuda kuconnecta ichibva kuAmerica zvinoni
so okay.
I might so
let us call you we are calling you back Mr. Mananda we are calling you want you okay. Back on the program thank you so much we are going to call you in a minute yes Chris I think we have another caller
yes hello
hello
yes
hello?
Yebo liyakhuluma munotaura or you speak
Yeah,
hey, ndiye nayo.
Madeu.
Ma.
Madeu.
Madeni.
Madeu.
Oh, Madeu.
Yebo.
M A D E U kana M A.
M A D E U W.
Okay, M A D E W U. Okay. Oh, thank you so much. Murukufona murukupi?
In South Africa.
South Africa. Tipe ifungwa dzenyu.
Una uya abadzizotara zvekugotsatura.
Ende papi pamapesana nawo?
Ndikagoda ndakutanga tanyaya. Ini ndiri truck driver kuti ndiri. Ndiri dehuta.
Okay, I think we are having problems with the phone, but Mr. Madeo was saying he was bitter. He was accusing Mr. Mananda of saying something that he says
he's selling him out.
So I was trying to ask him to explain where Mr. Mananda had aired or where he had sold him out, but he cut his phone because he said he was very angry. So Gaiti Mozwa Gwaradzimba, Mr. Gwaradzimba, are you still there?
Yes.
Chris, you can throw a question to Mr. Gwaradzimba.
Yes, Mr. Gwaradzimba. This issue of passports, from what you hear, how long has this problem persisted? Because a couple of weeks back, we heard that the situation was normalizing. But what are you getting from the ground?
I think I had two people whom I drove to the office. Also, the first explanation which was given by the driver was that the machine was down. And then the second was available. When people were applying passport, the first reasonable time that was checked.
I think we are losing Mr.
Uh-oh.
We finally lost Mr. Gwaradzimba. Hello? Yes, we are having problems. Chris, I'm just reading a tweet from someone here on Twitter. It says, emergency passport waiting period now 18 months, as Registrar General's office says, no forex to import paper. Yeah. I'm not sure whether
18 months and you call it
emergency. I don't know how far true this is, but these are some of the messages that people sending to each other or sending out on Twitter. Yes.
Sad situation, man. Just a passport.
Anyway,
those who have just joined us, good evening. Tonight we are discussing
the news from South Africa that the authorities will be tightening the border controls.
I think we have another caller, Chris.
Yes, Jonga, go ahead.
Hello?
Hello?
Yes, and here now.
Comrade
Chinemkutu.
Yeah.
Murufona Murukupi.
And Ufona Ndirimuno Muharare.
Muharare, taura yenyu tinzwe.
Murukona zviri kuitika munyika munomu. Nyika ino iyi yakagara yatungamirirwa nemapofu. That's why muchiona pasina kana chinhu chimwe chete chiri kufamba negwara rese. Vakuru vedu havakwanisi kufamba nesu vachitiendesa munzira yakanaka. Chavanoita ndechekuti donzera mukati meminzwa nematezo zvinobaya pasi petsoka. Havakwanisi kutaura chokwadi. Havade kuti isusu vana vavo tikure tiwanikwawo tine mufarise zvinoita vana vedzimwe nyika. Right now vari kutirambidza kana kusevenzesa foreign currency. We have more than 38 years of independence, but we don't have our own currency. It is valid for with anything. Right now, we are busy with teaching the same paper. We are busy with another action. I'm sorry, we don't teach the same. We are part of their enemy. Because angosi mzamsoro varu kuponda, varu kuro amsoro, varu kuuraya. Havasi kudauti taure chokwani. Havasi kudauti even man, makwanise kudemonstrate. Kalipaiti kwa chini chakaifa. But kana vashitaura pa marriage, varu kwa hibezi wadi, Zimbabwe is open for this. Zimbabwe is open for this and that. I don't think kuti, uzokwanisa kuti, ukwanise kuona even a single investor, anobo a foreign investor, anukwanisa kuti namuno mzimbabwe. Jiti lukuda kusaita chimo chinoonekera. Nekuda kwekuti vanozoti muno mune mbavha vakuru vedu havasi vanhu vanotaura chokwadi vanhu vanotaura kuti hatisi kuda vanhu vanorovana but ivo varivo vaurai vari varovi vari vatuki vari vanhu vanokanganisa chimiro chenyika yedu ini tatsoa muchiona kuti kwese kwaunenge waenda out of Zimbabwe kunenge kwakaflooda kune almost 3,000,000% yemazimbabwe panonzi pega pega parikutaurwa nezimbabwe it seems as the word foreigner rakutongo represent Zimbabwe only because kwete kwaunenge uri kunotonyadzisa kuti utaure kuti I am a Zimbabwe. Uri South Africa unosangana nemazimbabwe more than 3,000 out of 200 South Africans. Uri kuAmerica unosangana wherever you are, you just meet with a different. Now asi, I have nothing to explain about
asi, vachine mukutu. Tikatarisawo mararamiro akuita vanhu yezvino ka vanhu vakungoita vakuru vazhinji vamazuva ano vakungotaura kuti hanzi pasi rango yeglobal village hazvichashamisa kuti unogona kutorara nhasi unoma kune imwe nyika nemamiriro aita zvinhu.
Mamiriro aita zvinhu munyika yedu kutaura chokwadi tiri kutorwadziwa. Nyika iyi haina kumbobvira yagara yabatwa zvanga zviri nani. Munoziva pakutokaitika chirongwa chiya pakaitwa chikuyi yekupenga iyi vanhu takapemberera tikafarira n'anga yakauya kuzobata amai nababa vakabereka amai. Zvinova zvokuti n'anga yekuti yakazotaura kuti muroyi apedza dzinza rese ndeamai venyu vakakuya musaidza murimwe chete vana vezimbabwe. Apart chene chinokwanisa kunge chichiitika munyika munomu hamuna munhu anobvunza kutaura chokwadi. Iko zvinei chero titaura kudai ndotaura ndiri mubatting room ndakazvivharira ndikavhara nemahondo kuti
ndisazikwakaaokay mukoma chine mukutu tinotenda zvikuru paita vamwe vateereri varoda kupinda muchirongwa regai timbowanzwawo tivape mukana tinzwewo pfungwa dzavo. Hallo, yes, tinge tine vamwe vateereri. Hallo.
Hallo, ndi manhanda zvakare.
Vamanhanda. Pane muteereri. Yes.
Ndatengesa, but anyway, handigoni kutaura ndichidaro. Ndamurume mukuru ndinozvinzwisisa kuti vanhu kana vakatsamwa, vanogona kutaura zvimwe zvisirizvo. Haisiriwo nyaya ndandiri kutaura. Nhau dzandandiri kungotaura ndedzokuti idambudziko rava mukati menyika muno raakutibata eZimbabweans because kana takatarisirwa tinoonekwa tichinzi mabasa mazhinji umu kubva kumarestaurant zviri kunzi ndisu tiriko mukauya kuma farms zvinonzi ndisituriko, mukauya kuma trucks zvinonzi ndisituriko. However, haisiri issue yokuti takazara kunzvimbo idzodzo nokuda kwokuti takamanikidzira kuva ikoko. Taitora mabasa iwayo tichipinzwa nezvikonzero zvokuti kwakanga kusina vanhu vaitsvaka mabasa iwayo. Vakanga vasingadi mabasa mamwayo kusenza munzvimbo dzakasiyana siyana. Vaingodawo zvinhu zvavanoti vakangowana mari panguva iyo vonomwa guchavo votamba vakangodaro. However, hatingavatongeri because nyika ndeyavo. Pavanenge vadira kushanda panenge pakavanakira. Ini ndinofunga kuti solution ndeiyo. Kuda dene hurumende pari zvino ndinoona sokuti dei vagadzikana pasi vaona kutaurirana naiye vochamisa as a leader. He must use conscience ukuti no, kana ndikarambawo ndakadai zvino zvinoomera vanhu. As a leader, let me go and see the president. He is allowed to do so. Mr. President, ndauya, ngatigarei pasi. Nyika haina kumira zvakanaka. Toita sei kuti nyika yedu iwane kufamba kwakanaka? Who knows? Pamwe ramangwana racho vachitaura nakudaro, panobuda a solution inofadza munhu wese. Nyika yona kuendera mberi, kwete kuti haivhiwi, haivhiwi. Uye achitiwo haivhiwi, haivhiwi. Handioni kuti tingaona kwatinosvika vajunga kandimiri. Kunongotisvitsa patinoda kuti tise tisununguke. Kusununguka kutaurana pamwe chete nokubatana as Zimbabwe, because hatina maZimbabwe ini. I mean Zimbabwe mbiri. Tinongova nenyika one inonzi Zimbabwe. Kwatichadzokera futi kumu tingapopota tiri muno, but at the end of the day tichayambuka Limpopo tichidzokera kumusha. Havo vamwe baba vafona vachiti ndakagara mubathroom avo manzwa vachidaro. Handi ndakavanda mubathroom ndichitaura. Ndanetsekara kuti kana vachiti zvino ndakavanda mubathroom iye vazitaura kuti nindini ndiri pakati. Kana dei kuine mweya wokuti kuuraya vanhu vangadai here izvi zvinezvi vasingabati vachinourawa. But handisi kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika. Here and there mapockets akafanana naiwayo anogona kunge achiitika. But that is not an issue that we can admire. We cannot admire maissues anoita kuti munyika tirambe tichingokonana. Ngativei nemweya wokudanana. Inini my advice dei kuti hurumende kana kuti zvangu ndingotaura kuti iwo mapato maviri, which I believe that it is ZANU-PF and MDC, ngavave nomukana wokutaurirana. But all the same, the opposition ngavave nematurity mind now. Because hakuna kwatinoenda. Tinogona kupedza gore vachingoita maitiro iwayo. Tikasvika 2023 vachiita maitiro iwayo. Ko 2023 ma election acho akaitwa ZANU-PF ikawina. Toita zvese kuti kutambura kwakadaro.
Yeah. Regai tinzwe kuti pane muteereri here vamananda. Ndimi mafona here kana kuti mafonerwa?
Ndiri ndatofona tangitaura here ndiye ndakabata kana yapera uyapera.
Ah, regai tinzwe kuti pane mumwe muteereri here. Hello, are there any callers on the line? Yes. Hello, ndiye anori parunare?
Ndiri Tawanda Verenga kuchiredzi utriangle muZimbabwe.
Mukoma Tawanda muri kuchiredzi, Tawanda Chiredzi. Nyaya iri mudariro ndiyoyi. Tiri kunzwa kuti mutungamiri wedunhu reGauteng vaDavid Makura vari kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti isimbise miganhu yenyika iyi, nekuti vari kuti vanhu vari kupinda munyika iyi zvikuru vanopinda vasina magwaro vaya, vazhinji vacho vari kupedzisira vagara mudunhu ravo, zvostrena maresources edunhu ravo. Taurai tinzwe. Foni yenyu mukoma Tawanda haisi kutombonzwikwa kana?
Haisi kubuda.
Taurai tinzwe, yanga ichibreka zvekuti.
Ndati ndo zvavari kuita havo kunyika kwavo, asi tikatarisa kumashure kwatakabva uko, ava vanhu vairilaya navanhu vomuno muZimbabwe tisati tisaone dambudziko ratinaro rinoizi. Chitanga chandinoda kutaura ndechokuti ndinoda kupinda ndakatsigira baba vari kubva kutaura izvezvi kuti zvinhu zvavari kutiita hongu maZimbabweans. Tachiona kuti kana tiri kunze ikoko kwatei tichitaura zvese zvatinoda izvi, tachikumbira kuti tipewo maadvices mune vari muno vatungamiriri vaviri vakatitungamirira ava, kuitira kuti pese patinee tichitambura vanyatsonzwa kuti vanhu vane shungu nenyika yavo. Zvino pakudhonzerana kwavanei vachiita namaexta atakavapa kana vachiti 50-50 dziri nani kuti vagare pasi vataure zvese zvinotiza vana vachienda kune imwe nyika inyaya yenzara nedambudziko nenyaya dzemari dzinenge dzichidonha zuva nezuva saa tichifanira kuti tivewo nemuono wakanaka muonera pamwe seopposition neruling party kuitira kuti zvese zvine zvichinetsa zvinovateverera vatsigiri vavo vese vemdc kana kuti zanu pf tiri kutamu chese munhu angakakavara achitaura zvese zvaanoda achitaura sapurezidendi achitaura seopposition president asi chatinongoda ndechekuti dai vakwanisa kuti vabatane navo isusu savanhu vanoona tinonatsoona kuti uyu munhu uyu ndiye waita kuti zvinhu zvisimuke mangwana kana tichiona namaziso tinonyatsoziva kuti a vanhu avakazobatana asi uyu ndiye akauya neplani yakanaka kuitira kuti tese tikwanise kurarama upenyu hwakanaka nemunhu iyeye nokuti echiziva kuti watidisa kubva mumadhaka
vakaramba
vachidhonzerana kuti umwe anoenda uku umwe anoenda uku tinobva tatobhovekana kuti aiwa dai tatotsvaga munhu anobva kumwevo pamwe ungapada kungatigadzirira zvimwe izvi zvavakunetsa kudai nhasi
aana
mari tiri kushandisa maRTGS tiri kushandisa dhora ratisingazive kuti riri mumhepo RTGS hatitozivi kuti kapuka rudzii asi zviri kutaura baba ava vabhapa zvokwadi dai zvaibvira kana mwari vachipindira navanhu vese vari kunze kudhaispora ngavachatoona kuti vachataurawo vachinyomba nokuti uyu ngaarambe kutaurirana uyu ngaarambe kutaurirana kwavagere iko kakusi kwavo ndosaka kungatengi kuchidzingwa vanhu ngavanyatsotsigira vachinyatsoziva kuti vachadzoka muno muzimbabwe vagonyatsoze kugara muno muzimbabwe ndomavakazvarirwa
isu
tose tirarame tose navo ivo vachitsigiravo kuti zimbabwe isununguke
vamanhanda matsigirwa namukoma tawanda vamanhanda muchiripo here parunhare
parunhare ndatenge ndoda kupedzisa ndichiti tinozvitenda zvikuru hazvingorevi kuti kugara kudhaiaspora kusora zvakaitika kumusha zvinotibvisa kumusha tinobva takasiyana siyana mumwe anobva neeconomic situation mumwe akabvawo achitiza kuti ati ndakuda kuurawa zvese zvimwe chete zvakangofanana nokuti hakuna munhu anoda kutiza pamusha wake mashoko avo kupedzisira vajunga anoti
ndoda kukumbiraiwa manhanda kuti mungatsinhira here mashoko enyu yekupedzisira nendevele
okay amazwi ami okugcina ngicela ngithi mina thina abantwana basezimbabwe sichela sonke siunderstande isituation iphakathi kwelizwe lethu angeke ilizwe lethu lilunge ifi thina phakathi kwethu sihlala silwa suku zonke phakathi kwethu siyalwa all the way kufanele nje ukuthi sibe nemqondo ukuthi sikhuthane si-advisane ukuthi ngubani umuntu ufanele ahlangane nomunye umuntu ube nokuhlalisana as Chamisa is the leader of MDC unawo amalungelo ukuthi afike any day any time akazanga abhuke because he is a leader uyakwazi ukuthi he is a leader ukufanele afike kungaba kuseni kungaba thambama any time nesikhathi ma ufika ade baba sengifikile ngicela sihlalisane phansi kunedubo phakathi kwelizwi this and this and this nawa ama-idea nginawo ama-idea okuthi ilizwe lethu lihambe nendlela i-right ngibona ma singasebenzisa le ndlela leyo I think singaphumelela
sizolokhosibongile kakhulu mnumzana sibongile
bamuvalela umnyango or bazange bathi akangeni
sibongile kakhulu isikhathi so sesidliwe ngumangoye awube lo busuku obuhle. Yes, that was Mr. Mananda from South Africa. We also like to thank Mr. Ngabuto Nicholas Mabena of the Zimbabwe community in South Africa. We also
had Mr. Gwaradzimba from Mashingo.
Mr. Gwaradzimba, yes.
Yes, and also Mkoma Witness, wafona wawari kucheche, kuchimani mani, na wafona Mkoma wamu watuwa nze comrade chine mkutu, ndini Jonga Kande Miri.
And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.